manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 24 2022 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mangwana vachazivisa matano ekudzikisa kukwira kweinflation pamwe nekumisa kukwira kwemitengo yezvinhu yeiri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakoti pamwe nevamwe varairidzi kunopinda muzuva reshanu pasina kuwirirana sezvo musangano wanga uchitarisirwa nhasi weNational Joint Negotiating Council watadza kubudirira. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ropomera bato reZanu PF mhosva yekumanikidza masabhuku kuti atungamirire vanhu vavo kundovhotera bato riri kutonga iri musarudzo yeby-election iri kuitwa kuward 21 kumasvingo West mangwana. Makundano eCastellaga Premier Soccer League odzoka mangwana kubva kuzororo repakati pemwaka aine mitambo mikukutu kuzvikwata zviri kutungamira gungano iri. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mangwana vachazivisa matano ekudzikisa kukwira kweinflation pamwe nekumisa kukwira kwemitengo yezvinhu iyo iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vataura mashoko aya pamusangano wemadzimai ebato ravo Women's League muHarare nhasi. VaMnangagwa vati zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika dzekumawirira pamwe nevamwe vemabhizimisi vanokara mari zvinopfurukidza mwero ndizvo zviri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira zuva nezuva. Vati nekuda kwaizvozvo mangwana chaiwo vachazivisa matanho avari kutora kugadzirisa nyaya iyi.
My government will tomorrow be announcing concrete measures to tame
Mangwana tichatora matano atiri kutora kudzikisa inflation pamwe nekumisa kukwira kwemitengo zvisina maturo.
Mari yemuZimbabwe iri kuramba ichishaya simba zuva nezuva izvo zvave kuita kuti mitengo yezvinhu ikwirewo zuva nezuva zviri kuita kuti veruzhinji munyika vayaure nenhamo. VaMnangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kuona kuti vanhu vawana zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka. Vatiwo hurumende yavo iri kupa madzimai mikana yekuzvisimudzira mumabhizimisi dzidzo pamabasa.
The Zanu PF government has amended the constitution to extend
Hurumende yeZanu PF yakavandudza bumbiro remutemo kuwedzera uwandu hwemadzimai muparamende kwemamwe makore gumi.
Pamwe nemunyaya dzematongerwo enyika vatiwo kunze kwemuparamende hurumende yavo yakawedzera zvigaro zvemadzimai mumakanzuru vachitiwo madzimai akawanda ave nezvinzvimbo mumakomisheni pamwe nemakambani ehurumende izvo zvange zvisiri kuitika kare. Mutungamiri weZanu PF vatendawo madzimai nebasa guru rakaita panguva yedenda recovid-19 vachiti vakaita basa guru rekugadzira zvivharangozi kana kuti mamask pamwe nemishonga yekuuraya utachiwana kana kuti sanitizers. VaMnangagwa vakurudzira madzimai kuti abatane kushanda pamwe nekusimudzirana vachiti hurumende ichavatsigira zvakasimba. Vatiwapo madzimai achaita sarudzo dzekutsvaga vatungamiri vatsva anofanira kutevedza bumbiro remutemo webato pamwe nekuonawo kuti madzimai echidiki asarudzwawo achipinda muzvigaro zveutungamiriri vachitaura pamusoro pemashoko avamunangagwa mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fazai Mahere vati hapana chavanotarisira kubva kuhurumende yavamunangagwa.
Tikuona nekumira kwaita mitengo yezvinhu kukwira kuri kuita chingwa, mafuta, fuel, magetsi zvose kuti vamunangagwa vamutuli nehurumende yavo yose haina kana hurongwa hungatarisirwe kunzi vagadzirise nyaya dzemari vapererwa uye vakundikana.
Vati zvinhu zvichanaka chete munyika kana vanhu vakavhotera shanduko gore rinouya. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vanotiwo hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro nekushaya simba kwemari yemuno kuti vanhu vakwanise kutenga zvinhu.
Saka vimbo yangu ndeyekuti kana pane hurongwa huripo uchaturwa nemutungamiri wenyika mangwana unofanira kufambira nawo nekuderera kwemari yemunomu zvakafanana nemari dzekunze kwenyika. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vemunomu havasisina vimbo nemari yemuZimbabwe sekuti vangaichengeta iri mari yekuti mangwana vanozoishandisa isine uremu hwakafanana.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakoti pamwe nevamwe varairidzi kwapinda muzuva reshanu nhasi pasina kuwirirana sezvo musangano wanga uchitarisirwa nhasi weNational Joint Negotiating Council watadza kubudirira. Izvi zvinonzi nevari kuramwa mabasa ava zvichaita kuti vaenderere mberi nedanho iri svondo rinouya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende munyika reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbove Apex Council, vaDavid Dzatsunga, vanoti nhaurirano dzemihoro dzavanga vachifanirwa kuita nhasi nehurumende hadzina kuzoitwa sezvo hurumende yati haikwanise.
Ndatakatarisira ndezvokuti taativa kusangana svondo rino asi ndatozoudzwa nemukuru wedu Mai Alexander kuti vataura nekuru unotungamirira vehurumende kunhaurirano zvinoratidza sekuti tichasangana tichinouya. Hakuda vava vasati vagadzirira vavasati takatenderana hedu kuti svondo rino asi tangoona kuti zvayatova weekend vazozibata nhasi kuti vachiti hatine urombo takazotadza kubata chimazuva saka tingasangana here svondo rinouya.
VaDzatsunga vanoti musangano uyu wave kuzoitwa svondo rinouya nechipiri.
Zuva rarataurwa nevechipiri asi nemwadhi yacho hatisa taiona.
Izvi zvinotsigirwa nemutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo avo vaudza Studio 7 kuti hapana mumwe musangano wakaitwa kubva nemuvhuro kunyange hazvo hurumende yakanga yavimbisa kuzodzoka kunhaurirano.
Havana nhaurirano riposoro hapana hurumende yakatiita roga kubva nemandira yavasati vadzoka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakasira zhou vanoti vadzidzisi vacharamba vachitsigira vana chiremba navana mukoti mukuramwa mabasa vachiti vari kuita misangano mangwana uye nesvondo munyika yose nevadzidzisi kuona kuti vangawedzeresei uwandu hwevadzidzisi vari kuramwa mabasa.
Pane maconsultations ari kuitika navarairidzi kubva kumamana akawanda enyika yeZimbabwe saka zviri kubva kuvarairidzi vanoita zvokuti havadi kuregererawo manesi kana vekuhealth sector vachienda nechimurenga mberi iwo pasina zvavanoita.
Asi vazhou vanoti vadzidzisi vakawanda vachabatana nevamwe mukuratidzira sezvo tumari twavakapiwa svondo rapera twapera.
Nokuti mari dzavanongava nadzo dzavakatambira vhiki rakapera dzinengewo dzapera saka tiri kuona chimurenga chichienderera mberi kunyange zvazvo maconsultation asati apera amangwana uyezve nemusi wesati.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi nhasi asi gurukota rezvevashandi vapo mazima vakambodza Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevarairidzi nevamwe vashandi nezvenyaya yemari dzavanotambiriswa vachitenda kuti zvinhu zvaoma nekudhura kwezvinhu. Sondo rapera vamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende vakakundikana kuirana mushure mekunge vashandi vakaramba zvikamu zana kubva muzana zvekuwedzerwa mihoro yavo zvakanga zvauya nehurumende. Izvi zvakazoita kuti vamiriri vehurumende vambokumbire nguva yekudzokera kuvakuru vavo paine tarisiro yekusangana zvakare nhasi. Vashonzi vari kuda kuti mushandi wepasi ari mugrade B1 atambiriswe madhora ekuAmerica anoita mazana masere nemakumi mana kana kuti US$840 pamwedzi, iyo yavati ndiyo iri kuenderana nemamiriro ezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kupomera bato rezano PF mhosva yekumanikidza masabhuku kuti atungamirire vanhu vavo kundovhotera bato riri kutonga iri musarudzo yebyelection iri kuitwa kuward 21 kumasvingo West mangwana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC iro riri kumirirwa navaonias mawarire richange richitatsurana nezano PF iyo inenge ichimirirwawo navachenjerai mumbire. Mamwe mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora akatadza kupinda musarudzo idzi zvakasiya makwikwi aya ari pakati peZANPF neCitizens Coalition for Change kana kuti TCC chete. Vatsigiri veTCC muward iyi vanoti vechidiki veZANPF pamwe nevatungamiriri vavo vaitenderera svondo rino mumaruwa vachiudza masabhuku kuti aende nevanhu vavo kusarudzo iyi vachiti anenge aramba vaizoona zvekuita naye. Vechidiki ava vanonzi vaiimbisa kuti bato ravo rine mazita evanhu vose vari mumabhuku uye munzvimbo dzekuvhotera, nekudaro vakakundwa kucharohwa vanhu uye kunyimwa chikafu cherubatsiro runopiwa. Vari kumirira CC musarudzo iyi vamawarire vaudza Studio 7 kuti bato rinotonga reZANPF rakaudza masabhuku kuti vadzinge avo vanenge vasina kurivhotera kana rikangokundwa musarudzo.
ZANPF vakaintimidita vanhu kuti vaitika mukavhotera tipozimbeu muchaishayiwa chibage muchachishayiwa paimuvhotera zhara. Vari kutivo munhu kaukaziva kuti kuno munhuzve weTCC muraini mako unomunyora zasi pelisti ashayiwe. Munhu weZANPF ndiwo ufanaenda pamusoro pelisti. Vanhu veTCC iye kuvadzinga kwai masabhuku dzingai vanhu vanenge vavhotera TCC vadzingei vadzi.
Mumwe mutsigiri weCCC vagive vapondera vanoti nekuda kwezviri kuitwa neZANPF kumasabhuku vamwe vatsigiri vavo vave kutotya kudzingwa mumabhuku avo kana kurohwa nekudaro vatapedzisira vavhotera bato ravasingadi. Vanoti nyaya dzeutyidzirwa idzi dzawedzera svondo rino sezvo zuva resarudzo raswedera, asi vanoti uku kutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Zviri kuitwa nemasabhuku izvi hatisi kufara nazvo, nekuti vamwe vedu vanotya, vanofundusirwa vachiudzwa kunzi tinokuonai pamunenge muchivhotera, tinoenda nemanhamba tonyorana, vanyora namba 7 anenge azovhota vhoti iyoyo nichaonekwa kuti ndiye vhotera bato rimwe rinopikisa. Saka sarudzo dzinobuda dzisiri free and fair, ende futi vari kufundusirwa vachiudzwa hatikupii chikafu tokudzingai muraini. Vamwe ndo vanorohwa tichitarisa zvakatongoitika kuna naHarare kuti vanhu vakazopedzisira kupisirwa dzimba. Vanhu vane kutya kukuru, saka hapana free and fair election iri kuitika.
Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo vanoti kushandisa kuri kuitwa madzishe nemadzimambo nebato rinotonga kutyora mutemo, nekuti bumbiro remutemo wenyika haribvumidzi kuti madzishe nemasabhuku vaite zvematongerwo enyika. Hatina kwanisa kunzwa kumadzishe nemasabhuku ari munzvimbo dziri kuitwa sarudzo iyi kana kubatawo mutungamiriri wemadzishe munyika vafoshoni Charumbira, avo vanga vane nhare isingaiti. Asi tatsvigaro veZANPF mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati vanoshandidzana nemadzishe zvakanaka, asi havavamanikidzi kuvhotera bato ravo uye vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo yamangwana iyi.
Isu takakambeina zvakasimba semusangano, takanga tine vanhu vedu tichipamba navo zuva nezuva. Iyi ishu yokuti masabhuku, yes, eZANPF tinoshanda nematraditional leaders, that is machiefs nemasabhuaka, but hatina patakamufanira sabhuaka kuti aende nevanhu achinda kunovhota. Aiwa, vanhu vanoenda voga kunovhota, iraiti yomunhu kunovhota. Asi seZANPF tichahwina zvinomupinde, nokuti takaenda tinga tikataura nevanhu vedu.
Asi munyori anona nezvesarudzo mumasvingo mubato reTriple C vaGodfrey Madzikanda vati ZANU-PF yakusimbirira kumanikidza masabhuku nekuti inoziva kuti vanhu havachaidi.
Ndinofunga tava nenguva tichitaura nyaya yokuti vatungamiriri vetradition vakaita semasabhuku, masabhunhu nemadzishe havana kodzero yokuita zvematongerwo enyika. Tichaona, tinongokurudzira vanovhota kuti musavhundutsirwa, nokuti chokwadi chiripo ndechokuti sarudzo kana dzatopera dzatopera. Nyaya dzese dzinotaurwa ndedzekunyepa, hakuna chinozomboitika kana muchinge mavhota. Asi ichokwadi, nyaya iyoyi inorwadza. Ndosaka vanhu tichitaura zvokuti ngatiitei mareforms, tiitewo sarudzo dzedu dzisina gakava.
Vati vanotarisira kunda musarudzo iyi kunyange vanhu vakatyidzirwa nekurumbisa kunyimwa chikafu munguva yenzara. Sarudzo yebyelection iyi iri kuitwa mushure mekushaya kwevaiva kanzura veward 21 vatinago mupinga vaiva vebato reZANU-PF muna kurume gore rino. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mapurisa emuHarare nasa aparura chirongwa chekudzidzisa veruzhinji zvikuru vechidiki kuipa kwekunwa kana kushandisa zvinodhaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko ichi, gurukota revechidiki rinoona nezvevechidiki, mitambo netsika muhurumende yevechidiki, muzvare vimba ijukwa, vatenda hurumende nekuumba komiti yedare remakurukota iri kutungamira kurwisa kwedambudziko rekushandisa zvinodhaka munyika. Vakurudzirawo vamwe vavo vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka uye kuti vakoshese dzidzo yavo. Mumwe mupurisa ari muchikamu chekudzivirira kushandiswa kwezvinodhaka, Detective Sergeant Netikundi Zeza, vakurudzirawo vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka pamwe nekumhanyara kumapurisa kana vasangana nevanotengesa zvinodhaka zvakaita sembanje nezvimwe vachiti zvauraya remangwana revechidiki.
Vamwe vari kuabhuza musombodziya, kamukologo, K9 kambwa, taparara. Ndimi future yenyika yedu, ndimi vatakatarisira kuti muchavaka Zimbabwe yamangwana. Pandakamira panapa, I'm looking at my future president. But neyeye madrugs president vedu vemangwana vari kuparadzwa. Chiremba vedu vemangwana ari kuparadzwa.
Mukuru wemapurisa muHarare, Commissioner Wanda Tembo, vatiwo mapurisa ari kuita zvese zvaanokwanisa kupedza dambudziko rokutengeswa nekushandiswa kwezvino dhaka muHarare. Mapurisa aparura chirongwa ichinhasi achicherechedza zuva reUnited Nations International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, iro rinocherechedzwa musi wa26 Chikumi pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuBritain akadzivisa nezuro China kuti atonga zvisvarwa zviviri zvekuNigeria, kusanganisira mumwe anoita zvematongerwo enyika nemhosva yekuronga kupinza mwana muUnited Kingdom nechinangwa chekuzokohwa mitezo yake. Vakuru vakuru vanoti pane mwana achengetedzwa. Sezvanga zvakatarisirwa nevakawanda, dare repamusoro-soro muAmerica reUS Supreme Court rarasa mutemo wangawawe nemakore anosvika 50 waibvumidza kubviswa kwepamuviri zviri pamutemo, izvo zvasiya matunhu aine kodzero yekusarudza kuti obvumidza here kana kurambidza urongwa uhu. Mutongo waturwa nhasi chishanu uyu nedare repamusoro-soro iri, iro rine vatongi vakawanda vasingade shanduko, wauya munguva iri pasi pemwedzi miviri mushure mekuburitswa nguva isati yasvika kwegwaro remutongo uyu zviri kunze kwemutemo nerimwe sangano renhau, izvo zvakasimudza kuratidzira nyika yose kwevanorwira kodzero dzevanoda kubvisa pamuviri. Nengo dzedare reSenate muAmerica dzakabatana nezuro China pakutambira bhiri remutemo wakanangana nekupedza mhirizhonga inokonzerwa nepfuti. maseneta gumi nemashano ebato rinopikisa Republican Party achibatana nemaseneta makumi mashano ebato ririkutonga Democratic Party mukuvota kuti padzikwe nzira dzinodzivirira kushandiswa kwepfuti zvisizvo. Dare reparamende ririkutarisirwa kuvota nhasi chishano richitsigira kana kuramba kutambira mutemo uyu. Hurumende Zimbabwe inoti haina shungu dzekudzokera mubatanidzwa wenyika dzaimbove pasi peutongo hweBritain hweCommonwealth, chero hazvo chikumbiro chayakamboita chekuti idzoserwe mugungano iri chiri kuzeiwa nhasi kumusangano wevatungamiri venyika dziri mugungano iri hweCommonwealth Heads of Government Meeting kana kuti CHOGUMI uri kuitirwa kuKigali. Kigali iguta guru reRwanda. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachinyora padande mutande reTwitter vati Zimbabwe haina kutora matano ekuramba ichikumbira kuti idzoserwe mubatanidzwa uyu uyo wayakasiya muna 2003 panguva yechirongwa chekutorwa kweminda cheLand Reform Program, kunyanga hazvo Zimbabwe yakanga yambomiswa nezvikonzero zvekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekusatevedzera mutemo. Vacharamba vati kune dzimwe nyika kusanganisira Britain dzinoshuvira kuti dai Zimbabwe yadzoserwa mubatanidzwa uyu. Kunyanga hazvo Zimbabwe iri kuti haisi kuzodzokera mubatanidzwa weCommonwealth, yakamirirwa kumusangano uyu nemumiriri wayo kuRwanda amai Charity Manyeruke. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, munyori mukuru mubazi ravo vaJames Manzou, kana vacharamba kuti tinzwe zvizhinji. Musangano wechogumi uri kuitwa nhasi namangwana uye uri kutarisa nyaya dzinosanganisira kushanduka kwemamiriro ekunze, matenda pamwe nematambudziko akakonzerwawo nedenda reCOVID-19. Ivans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reAction Aid vaJoy Mabenge kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zviri pachena kuti Zimbabwe, kunyanya hurumende yeZimbabwe, yakagwadziwa zvakanyanya nekutandamiswa kana kuti kudzingwa muboka reCommonwealth. Zviri kuratidza pachena kuti vanoshuvira chose kudzokera muboka iri. Asika ngatitarise tichiti kuti unge uri muboka iri, iboka rinofanira kunge richishanda nenyika, zvisinei kuti nyika idzi dzaimbova nyika dzanga dziri pasi peutongi hweBritain munguva yatingati colonialism. Nyika idzodzo kusanganisira Britain dzichifoma bato reCommonwealth dziri nyika 54. Nyika idzi dzinofanira kunge dzine zvifananidzwa zvakafanana nekuti munyika imomo, nyangwe zvazvo zvinoitika muCommonwealth zvisinei yatingati pachirungu binding effect, asi munyika imomo munofanira kunge mune utongi hwejekerere. Munyika imomo zveupfumi zvinongofanira kunge zvichifamba zvakanaka, uye zvenyika idzi dzichidyidzanawo nezvimwe zvakadaro zvinongoratidza kuti ugaro hwevanhu hunenge hwakanaka. Saka Zimbabwe inoshuvira hayo, asi tikaongorora muitiro weZimbabwe kwemakore atingati kuda mashanu adarika kubva pauya hurumende itsvai, zvinogona kurema kuti vanzwikwe neCommonwealth vachinzi vaakudzoka kana kuti vanzi vadzoke zviri nyore, nekuti havasati vaita izvo zvinofanira kunge zvichiitwa nenyika dzinofanira kunge dziri muCommonwealth, nyanyanya panyaya dzekodzero dzevanhu.
Zvinotariswa zvacho ndezvipi kunyanya kuti nyika igone kuwadzana nedzimwe mubatanidzwa uyu?
Nyika kuti igone kunge iri pakati pedzimwe nyika dzeCommonwealth sezvandataura kwekutanga, inofanira kunge ine utongi hwejekerere, inofanira kunge inewo zveupfumi zvinenge zvichifambawo zvakanaka, kuitira kuti kudyidzana kwayo nedzimwe nyika kunge kune yatingati pachirungu mutual benefit. Zvino Zimbabwe mukatarisa zveupfumi hwayo pari zvino waenda kumawere kukudubuka kuita kuondongoka chaiko chaiko kutodarika zvatakamboona kumasure. Saka pari zvino Zimbabwe inogona kuita zvayo mukana, asi kuti politics dzayo nezveupfumi zvayo kati tikati kuzvematongerwo enyika zvayo zveupfumi hwayo nyaya dzekunge kodzero dzevanhu dzichiremekedzwa zvese zviri kuratidza kuti zvichagona kunge zvichirema unogona kuva mutoro uchava mutoro achava makata
vamabhenge kune hondo dziri kuitika kuRussia uko izvozvi totarisawo ushamwari hweZimbabwe nenyika idzodzo dzinana Russia nana China nedzimwe hunoisiya yakamira papi munyaya yekudzokera mucommonwealth
ushamwari hweZimbabwe nechina sekubvunza kwamaita neRussia tinoziva isusu kuti munguva yava Mugabe vaitoshandisa shoko rekuti look east policy even nyangwe pano patiri kuona kuti Russia iri kushungurudza Ukraine kuburikidza nehondo iri kuitika muUkraine tinotoona isusu iyo Zimbabwe ichitora atingati maposition anoratidza kuti yakatsigirana neRussia zvimwe zvezvinhu zvinogona kuita kuti zvireme mukati menyika dzecommonwealth kuti Zimbabwe itambirike
vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reAction Aid vaJoy Mabhenge vari parunhare kuBologna kuItaly vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo makundano ekasolaga Premier Soccer League ari kudzoka mangwana kubva kuzororo repakati pemwaka aine mitambo mikukutu kuzvikwata zviri kutungamira gungano iri. Michael Kariati anotipa zvizere.
Zvekwata zvinoti Chicken Inn Dynamos neFC Platinum zviri kudzoka kubva kuzororo repakati pemwaka zvichisangana nemitambo mikukutu muhondo yazvo yekurwira kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Chicken Inn ndiyo iri pamusoro petafura nemapoints 35, point imwe chete pamusoro peFC Platinum neDynamos idzo dzakaenzana pamapoints 34. Zvikwata izvi zviri kusangana nezvikwata zviri pasi petafura izvo zviri kurwira upenyu hwazvo makundano aya asi zvine rombo rakanaka rekuti zviri pamusha mumitambo iyi. Pazvikwata zviri kutungamira izvi Chicken Inn neDynamos dziri kupinda munhandare mangwana FC Platinum izotamba nesvondo apo iri kushanya kusakubva stadium kwamutare kunosangana neTenax. Asi maziso nenzeve zviri pamutambo weChicken Inn iyo ine Cranbourne Bullets kusakubva stadium zuva rimwe chetero Dynamos iri kusangana neYadha muNational Sports Stadium. Murairidzi weDynamos Tonerai Ndiraya ari kukumbira rutsigiro kuvateveri vechikwata chake kuti vavabatsire kuwedzera mamwe mapoints pane ayo avanawo pari zvino.
Basa ratotanga toda kuti tishande zvakasimba tiwane zvemapoints anopfuura 34 tikakwanisa kupusha tikasvika pa maybe tikawana mamwe 30 kana 40 points tinotiitira zvakanaka tinosvika kwatiri kuenda.
Manika Diamonds iyo iri pachinhano chechina ine mutambo wakaomawo zvekare apo iri kuenda kuAscot Stadium kunotamba neWawa. Wawa iyo iri kurwirawo upenyu hwayo muPSL hairoveke zvekutamba kana ichitambira pamusha. Murairidzi wavo Luke Petros anoti chinangwa chavo kukanda zvibodzwa nekutora mapoints achavabatsira kubva pachinzvimbo pavari pari zvino.
Ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mabodzo zvibodzwa uye tichiwana mapoints ekuti tisimudzirike patiri palogo. Naizvozvo ndinongoti kuvatsigiri vedu huyai makawanda mutisapoti tiri tega tingazvikwanisa.
Wawa ndiyo iri pasi mugungano rezvikwata 10 nezvisere iri nemapoints 12 chete kubva mumitambo 10. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Blue City vs Ngezi Platinum Stars Barberfield Stadium. Nesondo Cape United vs ZPC Kariba National Sports Stadium. Islanders vs Black Rhinos Barberfield Stadium. Triangle vs Vlawayo Chiefs Gibo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi, tiri kutarisa nezvirongwa zvirikuitwa nemamwe masangano anosanganisira Zimbabwe Christian Alliance, zvekuunza mapato ezvematongerwo enyika pamwe chete muzvirongwa zvekukurudzira runyararo. Tichatarisawo kuramwa mabasa kwevakoti, vanachiremba pamwe nevarairidzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvungu edu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mangwana vachazivisa matanho ekudzikisa kukwira kweinflation pamwe nekumisa kukwira kwemitengo yezvinhu iyo iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Kuramwa mabasa kwavana chiremba, vakoti pamwe nevarairidzi kunopinda muzuva reshanu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gives Jove.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 Nhlangula 2022 ngoKevin Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Zimbabwe is a unitary state. Musaterera vanoti tinonzi mutsvaka zviyo ndinotaura nonsense.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule okusemthethweni umhlangano wohlangothi lwabesifazana kubandla lakhe. Kulabanye abantu abasola ukuchothoza kwakhe ibandla le-MRP lele Citizens Coalition for Change.
Abanye sesaba ithola iCovid sasaphinda saba right, so imask sagqokelwana ngoba imask awuzivikeli wena, uvikela the next person. So what's the point of uvikela umuntu ongafuni ukuvaccinate?
Uhulumende wakwele South Africa useyesule yonke imigoqo efakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule okusemthethweni umhlangano wohlangothi lwabesifazana kubandla lakhe. Kulabanye abantu abasola ukuchothoza kwakhe ibandla leMthokazi Republic Party lele Citizens Coalition for Change. Abohlangothi lolu sebehle baphuma lesinqumo sokuba uMnangagwa nguye ozabamela ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga umongameli, kubika uAnastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabomama abangamalunga eZANU PF bakuphakathi komhlangano eHarare International Conference Center oqale izolo uyaze uyephela ngensonto. Kusimemezelo esenziwe umphathintambo wezomvikela labalwa impi yenkululeko ongumgcinisihlalo njalo weZANU PF unkosikazi Opamuchinguri Kashiri lamhlanje eHarare uthe abohlangothi lwabesifazana lusekela umqondo wokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye okumele amele ibandla labo kukhetho olukhulu luka 2023. Umongameli Emmerson Mnangagwa wamukele ngenjabulo usekelo lohlangothi lwabesifazana ukuthi amele ibandla lakhe ngomnyaka ozayo. Wabomama beZANU PF unxuse abanye abesifazana bamabandla ezombusazwe abasuke eMozambique, eCuba, eBotswana, eSouth Africa, eNamibia, eTanzania, eAngola, leMalawi. Ugijima ngendikimba ethi total political and social economic empowerment for every woman by 2030. Kusanjalo amabandla aphikisayo asesole inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ayenze izolo eGweru emhlanganweni lamalunga ebandla lakhe lapho axothoze khona ibandla lemthwakazi Republic Party lele Citizens Coalition for Change. Asimuzweni ekhuluma umongameli Mnangagwa.
Zimbabwe is a unitary state. Kubira Zimbabwe inyika imwe chete. Kana nenga pijana mwea kuda kubvarura kana kupatanura Zimbabwe, mwea wa regioni. Ukapindwa ne mwea wa regioni, jesa no tinda kumvura ono yuram. Musa tere rava noti haa.
Mabhalane jikelele webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Patterson Qaba uphendula inkulumo kamongameli.
Wathatheka lula kodwa sikujabulelayo ukuthi usesazi ukuthi umthwakazi usefuna eyakhe inkululeko njalo uMnangagwa uyazi kamhlophe ukuthi la mazwi awakhulume esegwelu asho ukuthi la ngamazwi amabili ehlukeneyo noma angaze azame ukuze sengathi la amazwi ahlangene amazwi lamabili umthwakazi uyakhululeka kuphela noma kubomvu noma kumnyama.
Isikhulumi sebandla lesisisi kobulawayo umnumzana Swilenchi Rotsa usola inkulumo kamongameli.
Umnangagwa nguye umuntu wayesebenza labantu abasuka amabutho ayesebenzela uSmith esebenza labo ngemva kokuthola uzibuse behlasela abantu abalwa impi yenkululeko bengaphansi kohlangothi lwe-Zipra. Iyona igugu round babebambe no-Ken Flower labo Mnangagwa behlasela abantu besindebeleni. Azikhangele esibukweni uMnangagwa ukuthi nxa esithi imvuwasungata utsho bani.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi umongameli nguye oseqale ngodlakela kukhetho luka-2023.
Abantu basazobulawa ngobuningi, abantu basazoba le-violence, abaningi sisazobotshwa. Kuletha ukwesaba kuma-activist lama-politicians ukubana bengakhampeni khululekile ngoba besesaba ukubana ibandla libusayo lizababotshwa. Kuyayenza lokhu kwenza ukubana sibe nensolo yokubana ama-election azabuya la asoze ebe fair ngenxa yokuthi sohle kwaqala manje ukwethiselwa lokubulawa kwabantu.
Umongameli Mnangagwa akaqali ukuphosela amazwi aqatha kubandla le-CCC lele-MRP njalo useqalile ukukhankasela ukhetho oluzayo lobanje kungakahlelwa usuku lokuqhutshwa kwalo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wakwele South Africa useyesule yonke imigoqo ebifakelwe ukunqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Uthuso Khumalo usipha lolu daba.
Esethula inkulumo kwabezindaba izolo, umphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Job Phahla uthe akusadingeki ukuthi izalwane zakwele South Africa zigqoke amamaski. Uthi njenge ziphatha amandla sezempilakahle bakubonile ukuthi inani labahlaselwa yi-coronavirus lalabo abagula bayivalelwa esibhedlela selehlile kakhulu.
What is off the table? It's a compulsory wearing of mask in certain settings.
Akekho sengabanjwa ngamandla ukuthi yagqoke imask loba nje abayifunayo sebengazigqokela yona.
Maybe just add to say we would still encourage, especially in indoor settings, feel free to wear a mask.
Uthe labo abafisa ukuqhuba imbuthano sebengabuthana santando kungela ndaba lokuthi bangake. Izethekele ezingena kwele South Africa lazo akusadingeki ukuthi ziveze ubufakazi bokuthi zihlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Leli nyathelo likahulumende we-South Africa selemukelwe kakhulu izalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Umnumzana Mandla Sibanda uthi yena ubevele engasegqoki imaski.
Abanye sesabayithola i-COVID sasaphinda saba right, so imaski isagqokelwana. Ngoba imaski awuzivikeli wena, uvikela the next person. So what's the point of uvikela umuntu ongafuni ukuvaccinate? Thina sivaccinatile, abanye siyitholile, saphinda sasila, sesi right. Imaski asadingeki lapha.
kodwa ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Henry Molefe uthi yena lanxa usitsho ukuthi nguye yedwa ozasala egqoke imaski ilizwe lonke uzaqhubeka egqokile.
Usesekudela siyakhona. I-COVID isasekhona iyabaceda abantu. Noma ke izinga le lamanani lingekho kakhulu kangako, kodwa siyezwe indabeni ukuthi kukhona abangaka abashonile, khona abangaka abagulayo. Mina ngisafuna ukuziprotect.
Ngokwezibalo zogatsha lwezempilakahle baphezudlwana kwenkulungwane eyodwa 1050 abahlaselwe i-coronavirus kumahola angamashumi amabili lane edluleyo 24 hours. Kati kufe abayisikhombisa. Ngosenjalo uhulumende ubike ukuthi sekutholakale umuntu wakuqala ohlaselwe umkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa. Ogulayo lo umkhuhlane ngowesilisa oleminyaka engamashumi amathathu. Umqondisi wenhlanganiso ebona ngemikhuhlane ethelelanwayo e-National Institute for Communicable Diseases, umnumzana Adrian Puren, uthi owesilisa lo ohlala edolobheni le-Johannesburg akazange aphume phandle kwelizwe okwenza bacabangele ukuthi lo mkhuhlane uthelelwe ngumuntu osephakathi kwelizwe.
We just need to be aware and so the it's important that the contact tracing, both forward and backward contact tracing, takes place in order for us to identify any other individuals that may have been exposed or
kuqakathekile ukuthi sihlole bonke abantu ake axhumana labo ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki ebantwini abanengi.
Either do actually also have the infection, and those be identified, get tested, and go into isolation. I think it's important for us to try and limit as best possible.
Umnumzana Puren uthi lo mkhuhlane ovela ezinyamazaneni njalo osusemazweni amaningi okwamanje umemetheka kakhulu kwabesilisa abathandana labesilisa loba nje ungakhethi imhlobo loba ukuthi umuntu ngowesilisa kumbe ngowesifazane. Izibonelo zawo zibalisa umvimbano, amaqhubu emzimbeni lezinye ezihambelana leze coronavirus. Uthi okungcono ngalo mkhuhlane ukuthi awubulali abantu njengalokhu okwenziwa i-coronavirus. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Umanyano wamazwe angamachumi amahlanu lane 54 we-Commonwealth usuhlolisisa imizamo yelizwe leZimbabwe elifisa ukubuyela kunhlanganiso le kulandela ukususwa kwayo ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2003. Kukhangelelwe ukuba udaba lolu luzahlafunwa kabanzi ngempelaviki kungakagqitshwa umhlangano we-Commonwealth Heads of Government Meeting owenzelwa eKigali kwele Rwanda. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Fred Shaba, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. Umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Eliphas Mashaba uthi kumele leZimbabwe libuyele kumanyano lo.
Uba kupresidenti Mnangagwa waba le approach yokuthi khona i-re-engagement with all others ama organizations which matter because iZimbabwe is not living in isolation isilethe eyodwa. Ngakho ke izele esasikhona ku-Commonwealth but saba lomehluko esaba nawo ngesikhathi sikababilethi president Mugabe. Kwakhulunyiswana kwehlule ukukhulunyiswana but kathesi kuyadingakala ukuthi sibuyele sisebenze ndawonye. Isifiso se-government yeZimbabwe lesi ukuthi khona kube le-re-engagement. Asiboni isizathu why bengathi singabuyeli phandle ngoba konke ababekhala ngakho isibona ngathi kathesi ubaba uMnangagwa is in course, into zonke ababekhala ngazo ziyalungiseka.
Ye kodwa kulabanye abathi akula lutho solulungisiwe khona manje ungazani uhulumende kaMnangagwa uyafana xathu lokwaMgabe kambona ngoba phendulo sithi nabantu abajunjalo.
Kambe shua anti leli lilizwe. Ilizwe is not a supermarket. Yokuthi khona iyavulwa, iyavalwa, iyavulwa, iyavalwa. Nxa ngaphandle nxa kulabanye abantu esithona balama blinders afa kwamadonki lana wenza inkomo engafuzanga ibone eceleni. Uthi i-development ekhona elizweni kabayiboni, ama-re-engagements ababona kabayiboni, e-parliament ezithi zanti i-parliament lo, i-parliament yethu, ama-members e-parliament yethu akhona ngapho ukuzorepresenta ilizwe in the Commonwealth issue. Ama-reforms asenzakele kambe mangaka asenzakele, there are countless numbers. Nxa umuntu wazeke kuba yi-opposition, always the opposition, umuntu uzicina se-opposa lesi sishalo esiphekwe ngumkakhe endlini.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla leZANU-PF esixoxa laye eKobulawayo. Sixoxe njalo lomnumzana Ambrose Sibindi, okuhlanganiswe eBulawa Progressive Residents Association.
So ke kathe siyezwa kunesina zethu kulama kulala imhlano eCommonwealth okhona. Engxenye nxa sesikhangela futhi sibona ngathi indaba le ama-human rights iZimbabwe lokungayibambanga kuhle. Engxenye khona kwana kuzenza ukuthi ibuye futhi ibe lohlupho lokubuyela. Njalo sinanzelele ukuthi silama-issues amaningi okuthi kulabantu eZimbabwe lapho zazobani sebebuyewa, obani sebecathile. So zinto ziyasilimaza nxa sesikhangelwa ngumhlaba wonke. Yikho sokusenza ukuthi njengelizwe sicine sesifuthele eceleni singangeni. Sesinazela futhi lezi zinto zomnotho zenezwa ukuthi ngezindlela indlela esilathi esizibamba ngayo. Suka sibe lama amapolisa angathi axabana futhi lamalungelo abantu. Khona ngokunye futhi okwenza ukuthi izinto zingasihambeli kuhle. Lobudlwangudlwa nje ububa khona ikakhulu ingase sisiya kulokhetho likhona. Khona kwano udlwangudlwa ngehlangana labo elizweni. Yikho sokusiphosa ukwenza singangeni Commonwealth. So ke kule ukuthi ngalezo zinto ezibona zikalungiswa. Sibona ngabe ngayizibaza ngaba lesipho ukuba nibuyele kuCommonwealth.
Ye, manje ubona ngazani po kuyalungiswa nini? Lilizwe leZimbabwe konke lokhu njengoba sibona lakathesi abantu abanye bayafa into ezinjalo ongakhanyiwe.
Ye, yikho sihlala sikuthi ukuthi silohulumende, uhulumende weZANU-PF, sihlala sikuthi ukuthi sokuyisikhathi sokuthi kathesi ababuyele sibilahloniphe amalungelo abantu. Ahloniphe amayizonga nalowo xa usiyavota ngabe lo muntu ohlukuluzwayo. Ahloniphe futhi esingathi thina umuntu ocabanga okuthiyenelayo ngoba kulabo lohlupho khona.
Umnumzana Ambrose Sibindi ukuhlanganiswa eBulawayo Progressive Residents Association sixoxe laye eKobulawayo. Abezempilakahle eZimbabwe namhla bangene usuku lwesihlanu lokukhalala umsebenzi kungelaso sokuphume kulokho kutshengisela. Lanxa iningi belikhala ngokwethuselwa ngamapolisa, abezempilakahle laba bathi bazoqhubekela phambili bekhalala umsebenzi ngeviki ezayo uhulumende aze alungise izikhalazo zabo zeholo. UDokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo weHealth Service Board, uthi bazama ngamandla wonke ukulungisa konke okuhlupha izisebenzi. Ulaptop namhla sikhangela ukwanda kwezehlakalo zodlakela lokungahlaliseki kwesimo sezombusazwe kweZimbabwe. Sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale le-Supreme Court kwele Melika namhla lesule umthetho omdala ukuvumela abantu ukuba bekhiphe izisu okusemthethweni ikakhulu labo abadlongulweyo abakhubazeke emzimbeni labanye. Lokhu sokwethuse abanye abantu kwele Melika ngoba umthetho lo uthabisa labo abangangasekeli okade kusenzakala. Izabelo sokumele zikube yizo ezilawula ukuba kwenziwe uma umuntu efisa ukukhipha isisu. Abahluleli abayisithupha phakathi kwabayisificamunwe munye 9 bavumelene ukuba kwesule umthetho lo. Okwamanje wothi sifike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Isivumelwano esisanda kwethulwa esokwengezelela isikhathi sokumisa impi kwele Yemen kuze kube mhla ka-2 ngoNcwabakazi kutshengisela indlela entsha kulimpi, kutsho isikhonzi se-United Nations esimele okwenzakalayo kwele Yemen uHans Grunberg. Impi yakwele Yemen iqale ngomnyaka ka-2014 lapho abahlamuki benhlanganiso ye-Houthi abasekelwa nguhulumende wele Iran bahluthuna amadolobho alelo lizwe babangela ukuthi umongameli wakhethwa ngokusemthethweni abaleke elizweni okwaphazamisa imizamo yokuletha ukuthula. Kulandela isicelo sikahulumende wakwele Yemen eleSaudi Arabia lakhokhela umanyano wamazwe olwisana labe Houthi laba kusukela ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka ka-2015. Abantu abedlula inkulungwane ezifika phose amakhulu amane 300 177,000 sebefile empini eyaqhamuka ilizwe laba lobuyanga lendlala. Ekuqaleni kokuzila kwakukholo lwesimuslim iRamadan ngenyanga kamabasa, umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations wakhokhela inkulumo ezavuma ukuthi kube lokuyekethisa impi le isizifaya. Kwaba labafayo abalutshwana, uZulu wenelisa ukuhamba-hamba, amafutha ezimota lokudla kwatholakala lula. Amacele womabili avumelana ukwengezelela isikhathi sokuyekethisa impi le ngamanye njalo amalanga angamachumi ayisithupha kuze kuyefika inyanga kaNhlangula. Ngokuvuma ukuyekethisa impi le, sokulethemba uZulu ukuthi impi le esibhidlize ilizwe ilakho ukuphela, kutsho isikhonzi se-UN uGrundberg. Umongameli Joe Biden wamukele ukwebethiswa kwempi le esithi inyanga ezimbili ezedluleyo sibonga isivumelwano senyanga kambimbitho kube lokuthula okuncomekayo selokhu limpi yaqhamukayo kuminyaka eyisikhombisa isanda kwedlula. Impilo zabantu abazinkulungwane ziphephile. Umongameli Biden uncome imizamo eyenziwa ngusikhonzi Grundberg lomela elemelika kwele Yemen uTim Lender King ekufezeni lesi sivumelwano. Uphinde wancoma lokusebenzelana kwamazwe alumhlubulo esithi eleSaudi Arabia litshengise ubukhokheli obuqotho ngokusukumela phezulu ukuxazulula lokulolonga lesi sivumelwano esakhokhelwa ngumanyano weUnited Nations. Uhulumende wele Oman wadlala indima enkulu ekulolongeni lesi sivumelwano lokuvuma ukuthi inkulumo zenzelwe elizweni lakhe. Elegibhide lele Jordan avula amagceke endizamtshina ukuze indizamtshina ziphaphe zisiya kwele Yemen kunyanga esanda kwedlula, okwabangela ukuthi inkulumo lezi ziphumelele. Ukumisa impi yakwele Yemen isifiso esimqoka senhlelo zobudlelwano lamanye amazwe lele Melika okufuna ukufezwa nguhulumende wele Melika. Obona ubudlelwano bele Melika lamanye amazwe u-Anthony Blinken ugcizelele ukuthi ele Melika lizimisele ukufeza isisombululo esilethanda wonye wonke umuntu esilesisindo esizabangela ukuthi izizalwane zakwele Yemen zibe yizo ezizidingela izibopho kungela kungenela kwamanye amazwe ukuqeda ukudubeka kukaZulu wele Yemen. Kusipha amandla uZulu ukuze azilungisele elakusasa kungela kungenela kwamanye amazwe lokujezisa abonileyo lokudinga abephula umthetho. Sikhuthaza amacele wonke ukuthi athathe leli thuba lokuthula ukusungula umumo ozaletha ukuthula lokuzinza kulelo lizwe.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo umqeqeshi omutsha weqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders uBrito uthi umdlalo wabo wangesonto leqembu le-Black Rhinos uza kuba umhloliso womsebenzi wamaviki amabili ezibambe esidukwini. Kubika uJoseph Njanji.
UBrito uthi asekubone kubadlali bakhe kumaviki amabili esebenza labo kumupha ithemba elokuba leli qembu lizatshaya ezikwayo kuhlandla lesibili lemidlalo
yelisoba. Ngiyathokoza kakhulu ngokubonileyo lalokho esikwenzileyo. Sisebenze kanzima kumaviki amabili lawa sizama ukulungisisa iqembu. Alikabi esimene engisifunayo, kodwa ngokubona kwami siqhuba kuhle. Awula muntu ongabumba iqembu ngamaviki amabili, kodwa nxa abafana bengaqhubekela phambili besenza njalo lokhu engikubonileyo sizajabulisa abalandeli beqembu.
UBrito uthe umdlalo wabo leqembu leBlack Rhinos yozambonisa ukuba abadlali bakhe bengawumela yini umsindo ngoba kulomehluko omkhulu phakathi kokuzilolonga kanye nokuncintisana lamanye amaqembu. Umsekeli kaCaptain weqembu leHighlanders uNqobizitha Masuku uthi kuningi asebekufunde kuBrito lomsekeli wakhe uJo Martins Torres.
Ngathi kuyajabulisa kumnandi kakhulu noma baba ngabantu abathanda ukubana sikholise ngokunjalo futhi ngathanda ukubana siqakathekise umsebenzi wethu basifundisa ngezinye indlela ngathinye ukuthi singakwazi sokuningi abakubisileyo ukubana sincedisane, kodwa bakuqakathekisayo kakhulu ukuthi sibe yimuli sibambane
kweminye imidlalo yeviki yechumi lathiwa mnembili iqembu le-Cranbourne Bullets lizadlala lele-Chicken Inn ngasesakuva, iqembu le-Bulawayo City lizemukela elenkezi Platinum Stars ngase-Papa Fields, iqembu le-Yada lizadibana lele-Dynamos ngase-National Sports Stadium. Yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo okuthiya ngesonto izadlalwa ngokulandelayo, iqembu le-10X lizemukela ele-FC Platinum ngase-Sakuva, iqembu le-KFC United lizachana lele-ZPC Kariba ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Wawa lizanqikelana lele-Manyika Diamonds ngase-Ascot, kuthi iqembu le-Triangle lizadibana lele-Bulawayo Chiefs ngase-Kipo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu kusasa, amaqembu ayithoba mina mbili yamajaha leminyaka engaphansi kwelichumi lesikhombisa azabe ethe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium kumncintiswano wokuqala we-Marvelous Nakamba Foundation Under 17 Invitational Tournament. Umqondisi walimidlalo uNduduzo Sibanda uchasisa kabanzi.
Kusasa ngomgqibelo ziyangqikilana kumdlalo we-Super 8. Amateam azaqala ukudlala ngo-8 ekuseni echone engqikilana
kusibaya sika Group A. Kunamaqembu abalisayele Highlanders, elenjube Spurs, ele Dynamos kanye lele Manchester Academy. Kusibaya sika Group B kuleqembu le Ajax Hotspurs, ele Chicken Inn, ele Bulawayo City kanye lele Wange Dynamo. Imidlalo yesibaya sika Group A izadlalelwa phakathi enkundleni ye-White City, kuthi yesibaya sika Group B izadlalelwa ku-B Arena. Amaqembu azaphutha esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yemiklomelo yiyo azadlulela kusigaba se-semifinal, kuthi azanqoba lapho adibane final ngensonto. Imele isidle 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo lwe-Woza Friday leviki sihamba leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngegama lokuthi Manzamnyama Stars Band. Leli qembu selethule idlalade elitsha elilesihloko esithi Ikhuba Lokuboleka Alilandima. Kubika uNtukameni Komo.
Idlaladeleli lilengoma eziyisikhombisa. Nango umholi weqembu uLebahlongwane.
Salibonani balaleli, siqale ukucula ngo-2016 kuzofika manje sinama-album ayi-4. Kusho ukuthi siliqembu nje sihlangene, sihlangane lapha eGoli saqala ukulisungula. Omunye uphumela uPano, omunye uphume eBhinga, mina lo mfowethu, omunye siphume eTsholotsho. So kusho ukuthi sisaphusha-phusha khona umculo asikami, sisaqhubeka sicula njalo.
Liphekwe ngobunono obukhulu leli dlalade, kanti liqukethe ingoma ezivalisa ethi Umfundisi Uma Wami, Ikhuba Lokubolekwa, Indaba Zothando, Umalayitsha Wekhwantamo, Ukuthiwa Ngabanye Bethu kanye lethi Bana Bangu. Umculo wenu bawuthola njani?
Abafisa ukuthi basisupport emculweni wethu, bangasithola kulezi nombolo lapha +27 71 93 47 048. sise South Africa ngokuhlala ngokusebenza
abalandeli ke ubatshela waphamazi
siyabonga kwabathengayo imiculo yethu erumba noma nje yonke imiculo ekhona siliqhubekani ngokunjalo lithenga lesi supporta kuyasenza sibe lempumelelo ngalokho ngaphandle kwena sisi lutho lokuthi nxa befisa ukusiphasa asishota ngokunye kokudlala umusic ebengangithinta lathi kuze sikwazi ukuncediseka kwabafisayo yabona
baphuma ke enkundleni abafana bemanzi amnyama Stars Band ngale
When God just cut off me, let's not live in the world alone.
Sawangukulukeni ntukameni komo lo ovalisayo umthebo sithemba ukeep student sithi libe lempela viki elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.